mutongi wedare magistrate amai Glad Momushowe vadzingavano vose vanza vana chekuita nenyaya iyi apo vaviri ava vamiswa pamberi pedare kuwest common magistrate court muvulawayo nhasi masikati mutongi wedare abvumirana nemuchechisi kuti nekuda kwekukura kwemhosva iri kupomerwa vaviri ava hazvaigona kuti inzwikwe nevanhu vose vaviri ava vadouglas musekiwa navajohn zulu vari kupomerwa mhosva yekuita utororo nekuda kupidigura hurumende zvichitevera kuputika kwakaita munhandare yewhite city stadium mulawayo svondo rapera